nera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechishanu zvita 30/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vakonstantino Chiwenga vakurudzira veruzhinji kuti vasiyane nezvemhirizhonga apo nyika yatarisana nesarudzo gore rinouya. Darira Magistrate rinoramba zvakare kupa miriri wezengeza West muParamende vari nhengo yebato rinopikisa RCCC. Vajob Scala mukano wekubhadhara mari yechibatiso. Hurumende yeSouth Africa inotungamira munamato wekurangarira vanhu vakashaya mutsaona yekuputika kwerori yakanga yakatakura mafuta epetro muBoksburg masvondo maviri adarika. Pasi rose rinoenderera mberi nekuchema shasha yemutambo wenhabvu yekuBrazil yakashaya nezuro Edson Arantes do Nascimento aizikanwa zvakanyanya nekuti Pele. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vakonstantino Chiwenga vakurudzira veruzhinji kuti vasiyane nezvemhirizhonga apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya vachitiwo kunyange hazvo pave nenguva upfumi hwenyika husiri kufamba zvakanaka hurumende yavaEmerson Mnangagwa iri kushanda zvakasimba kushandura zvinhu kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pagungano remunamato wekupera kwegore rino ra2022 weNational Thanksgiving and Dedication Service waitirwa muBulawayo nhasi vachiwenga vati veruzhinji havafanirwe kutya kuti nyika ichaparara nekuti iri mumaoko aMwari. Vati zvisinei nekuvemerwa kweveruzhinji nekuda kwezvavanoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumadokero hurumende yavaEmerson Mnangagwa yaita zvakawanda kusimudzira upfumi.
It has been painful to our people in Zimbabwe, painful to all of us, but that is the supreme price we pay.
Kuvangu zvinorwadza veruzhinji zviri kutirwadza tose asi ndiwo mubayiro watinofanirwa kutarisira patakawana kutora kuzere muna 1980 vaiye vakatipamba havana kumbofungidzira kuti tichasvika pakutora ivhu redu nezviwanikwa zvose.
Gungano reNational Thanksgiving and Dedication Service rinoitwa pakupera kwegore rega rega pasi pemubatanidzwa wemasangano emachechi akasiyana-siyana zvichitungamirwa naReverend Andrew Taunashe. Vachiwenga vatenda vemakereke nekutsigira hurumende mukurwisa kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri vehurumende pamwe nevamwe vemabhizimisi uye mamwe makambani zvibviswe. Vakatiwo vemachechi vanofanirwa kushandawo mukutsigira hurumende muzvirongwa zvayo zvebudiriro. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika ava vakurudzira zvakasimba kuti vemachechi varwise dambudziko rekutora zvinodhaka rakatarisana nevechidiki kunyanya.
Our society is experiencing a high level of moral decadence.
Takatarisana nedambudziko guru rekurasika kwehunhu kuburikidza nekuda kwezvinodhaka. Izvo zvinoda kuti tishande pamwe chete sehurumende nemachechi kuti tigadzirise dambudziko iri.
Vachiwenga vatiwo gadziriro yesarudzo dzegore rinouya yatanga mushure mekuburitswa kwakaitwa gwaro rekutarwa kwemiganhu yematunhu kana kuti delimitation report nezek iro rakasvitswa kumutungamiri wenyika vaMnangagwa uye richazeiwa neParamende. Vakurudzira vemachechi kuti vanamatire kuti munyika muve nerunyararo vachiti hurumende haizotarisa yakapeta maoko kana pakave nevanoita zvemhirizhonga.
We must show the world that we are a peaceful
sarudzo dzedu hazifanirwe kuve dziine mirishonga mukati. Zvakakosha kuti tiratidze pasi rose kuti tiri vanhu vane runyararo uye tiri nyika inokwanisa kubatana zvisinei nekuvepo kwevanenge vakunda kana kukundwa musarudzo idzi, tichibatana pamwe chete mukuvaka nyika yedu.
Vachipindura mubvunzo wekuti vanoti kudii nemaonero ekuti vamwe vemakereke vanotsigira hurumende asi vasingashori nyaya dzekuchorwa kwekodzero dzevanhu pamwe nekushungurudzwa kwevanopikisa, mumwe mufundisi mukuru weRoman Catholic Father Fidelis Mukonori avo vange varipowo pachiitiko ichi vaudza Studio 7 kuti panofanirwa kuve nehumbowo huzere hunoratidza izvi. Asi vasviven chiroodza vanove mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reBulawayo vati zviri pachena kuti vemakereke ava vanotema vaine divi ravakarerekera.
Mutungamiriri weCitizens Coalition for Change vaadvocate Nelson Chamisa vabuda pachena kakawandisa vachitaura kuti masanction haasi kudiwa. Tozoteerawo pakuti kana vari vachivenga vari kutaura tinoziva kuti ndo vakuru vemirishonga. Saka kutaura kwavari kuita haakuda kurasisa, kuda kuvhara maziso vanhu. Ava vesondo vari kutaurawo tinoona kuti havasi kugona, havasi kunyatsoyananisa sekuti chechi inofanira kunge ichishora mirishonga. Asi tinoona kuti vari kungoshora zvemashanction asi vasingatauri mirishonga neuipi hunoitwa nezanupiefu.
Gungano reNational Thanksgiving rakatangwa mugore ra2017 uye akandeke chitanhatu richiitwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Dare ra magistrate muHarare nasi raramba zvakare kupa mumiriri wezengeza West muParamende vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scala mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuvharidzira nekuvhiringidza kufambiswa kwenyaya mumatare zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa imwe nhengo yebato ravo muzvaremo Blessing Ali kunyatsime. Ngatinzwei zvizere kubva kumutoro wedu enhau Frank Chikore uyo anga ari kumatare.
Mutongi wedare ra Major Street, amai marehwa nazvogofa vatura mutongo wekuti vasikala varambe vari muhusungwa vachipasara mazuva mashomanana ekuti nyaya vari kupomerwa ienderere mberi nekutongwa mumatare. Amai gofa vati hazvina zvazvinochinja kuti vasikala vaburiswe muhusungwa, iko kutongwa kwenyaya yavo kwakatarisirwa kuenderera mberi svondo rinouya uye vati vasikala havana chavanorasikirwa nacho kana vakaramba vari muhusungwa. Rimwe remagweta avo vaJeremiah Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika Dare.
Dare rangoita zvatangu gara tichiziva kuti ndo zvarichaita raramba kupa vasikala mukana wekuti vatungwe vachibva kunze. Rikati zvakare nyaya yavasikala ichitanga kunzwikwa mudare musi wa3 January zvichienda mberi.
Muchuchisi wenyaya iyi vaGeorge Manokore vakakumbira dare vakabvumirwa nemutongi kuti kutongwa kwavasikala kumbopfuudzirwa mberi vachiti hurumende nemamwe mapepa emhosva iri kuda kupa vasikala nemagweta avo ane chekuita nenyaya iri pamberi pedare yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare iyi. Vabhamu vaudza Studio 7 kuti vapiwa mapepa aya nevachuchisi nhasi.
Pane mapepa atatambidzwa mudare ari kunzi achada kushandiswa nevachuchisi panyaya iyoyi. Asi chandingangotaura ndechekuti kubva pakutanga taisamashoko aya pamberi pedare kuti vachuchisi havana humbo hwavainahwo hunonongedzera kuti vasikala vapara mhosva.
Mutongi wedare ati vasikala avo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vagodzoka kudare musi wandira 3 gore rinouya apo pakatarisirwa kuenderera mberi nekutongwa kwenyaya iyi. Nhasi kaveke chigumi nembiri vasikala vachinyimwa nematare mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo kubva pavakasungwa musi wa10 16 mushure mekupambwa kwenhengo yebato reTriple C muzvaremo Blessing Ali kunyatsime nevanofungidzirwa kuti inhengo yeZANUPF vapayasi Jamba Mukandi avo vakatobvuma mhosva iyi kumatare. Mhuri yemufi inoti haisi kuzoviga muzvare Ali kudzama ravasikala vaburiswa muhusungwa. Sangano renhau repadande mutande reNewsWorks rinoti vasori vakamboedza kuviga mutumbi wamuzvare Ali kumarinda yekumabvuku nemusi wechitatu asi vakakundikana pamusana pekuti vakanga vasina chitupa chemufi chaidiwa nevanoshanda kumakuva aya. Vasikala vakasungwa pamwe chete nedzimwe nhengo dzebato reTriple C dzakawanda dzinosanganisira mumiriri wechitunguza North muParamende vaGodfrey Stole mushure memhiri mbiri shonga ya kaitika kunyatsime shitebe la kupambu gane kuzopo ndukwa kwa kaitika mzware ali varukupo meruosha kare imwe moshe kukurudzira mbiri shonga ii uye nyaye kukurudzira mbiri shonga ya katari siru wakutanga kutongwa msuwa ndira 11 gorerno ya kunyange asu rastole nevamwe wawo wakapiwa mkano kutongwa wachipwa kuzimba zavo mjire mekugara mjere kwengu varefu vaskala varuko nyimwa mkana uyu kudarira majestice nekudarira pamusorore high court vachinzi munhu anogara achikoromora mhosva bato re-CCC rinoti vasikala nevamwe vavo vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudza Studio 7 nguva pfupi yadarika kuti munhu anomira nemhosva dzake mumatare pasingatariswe kuti abuda mbamani ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.
Hurumende South Africa nasi yatungamira munamato wekurangarira vanhu 25 vakashaya mutsaona yekuputika nekubatira moto kwerori yakanga yakatakura mafuta epeturu Boksburg masvondo maviri adarika. Tsaona iyi yakaitika mushure mekunge rori iyi yaedza kupinda nepasi pezambuko apo yakatadza kukwana zvakaita kuti ibatire moto. Muzinda weZimbabwe wazivisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvine chitsama zviri pavanhu vakashaya mutsaona iyi. Muzinda uyu wanga uchitariswa kumirirwa pamunamato uyu nevakuru vakuru vemuzinda vari muSouth Africa. Nengo dzebato rinopikisa rezapu mangwana dziri kuungana munhandare Jingimuzi kuPlumtree uko dzichange dzichicherechedza pamwe nekupemberera kusvitsa makore 56 nerimwe kana kuti 61 kubva bato iri raumbwa muna 1961. Mutauriri wezapu wamusongerwa Ndlovu vanoti sebato vachatorawo mukana uyu kurangarira magamba ezipura akafira kusunungura nyika yeZimbabwe pamwewo nevamwe vose vakapondwa munguva yegukura hundi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naGaino Gumede Saidi weStudio 7.
Tine gungano ratiinaro musi wa 31 December patingumuzi estadium patinenge tichicherechedza makore 61 ekuberekwa kutomusangano wedu wezapu uyo wakabumbwa musi wa 22 December 1961.
Muri kukoka ani kumabiko aya?
Tukukoka munhu wese, mwana weZimbabwe, mwana wevhu anenge ari pedyo nePlumtree nevari kure pane mabhazi agadzirwa transport yekuti vanhu vaswedere tiswere tese tichidya zvwa nekutamba nokuti kunenge kuine entertainment yakati kuti nechikafu. Musangano wenyu wagadzirwa chikafu, kune mombe dzichabayiwa kuti vanhu vadye nyama. So tinokoka munhu wese, mwana wevhu, auye azosangana neutungamiriri wezapo. Hazvinei nekuti murudzi upi anobva kupi, as long as uri mwana weZimbabwe, mwana wevhu.
Zvii zvimwe zvamuchaita pazuva iri?
Tafunga kuti zuva iri ticherechedze magamba eZipra akafira kusunungura nyika yedu yeZimbabwe kubva makore 1961 kusvika 1980 patakawana independence. Asati gumire ipapo pane vamwe vakazofa kubva muna 1983 kusvika 1987 pagukura hundi. Tiri kuti isusu neivavo tichange tivaparuremekedzo tichivacherechedza musi uyu, asi toda kuti tiuye tipembere zvakare neavo vatishinavo vapenyu.
Vanga vari mutauriri webato rezapu vamusongerwa Ndlovu vari parunare muBulawayo naGaino Gumede Saidi weStudio 7. Apo gore ra 2022 rave kupera vemabhizimusi pamwe nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vanoti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka sezveupfumi hwakatarisana nematambudziko akawanda anosanganisira kushomeka kwemagetsi, kukwira kwemutengo wemari kumabhanga kana kuti high interest rates, kushaya simba kwemari yemunyika nezvimwe. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano rinomirira vemaindustry reConfederation of Zimbabwe Industries CZI Vakurai Macheza vanoti gore rakatotanga paine dambudziko rekushaya mari yekushandisa pamusika wemari yekunze webanga reReserve Bank.
Zvikamboita hazvo zvekuti zvaimprova paro market rate ikanga ichikwira. You remember on the 7th of May there was an announcement by the state president suspending bank lending across the board. That did affect some of our members.
Vanotiwo kumiswa kwakamboita mabhanga kukweretesa makambani mari nemutungamiri wenyika muna Chivabvu senzira yekuedza kumisa kutengeswa kwemari pamusika wemukoto kwakakanganisa vemaindustry munyika. Vamacheza vanotiwo kukwidzwa kwakaitwawo mutengo wekukweretesa mari kana kuti interest rates nezvikamu mazana maviri kubva muzana 200% zvakavaomeserawo. CZI inotiwo nyaya yekushaya simba kwemari yemuno ndiro rimwe dambudziko rakatarisana neupfumi munyika. Izvi zvinotsigirwa nenyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic and Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Annual inflation rate yedu yakatanga gore iri pa 60.6%, yakazopedza gore muna November yapa 255%, inowendo the highest rate in the world.
Vanotiwo kusafamba zvakanaka munyaya dzekurima ndozvimwe zvakaita kuti mitengo yechikafu ikwire zvakanyanya, izvo zvakabata vashandi neveruzhinji munyika.
Zvakaitawo zvakare kuti mitengo yechikafu inge ichikwira, yatinoti pachinhu kuti food inflation munyika iriwo zvakare the highest in the world according to World Bank.
Dr. Chitambara vaenderera mberi vachitiwo hondo yekuUkraine neRussia yakawedzerawo kuoma kwezvinhu muno sezvo yakakwidza mitengo yezvinhu zvakaita sepeturu nechikafu pasi rose. Izvi zvatsigirwawo nenyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vaSimon Hove.
Miuru yavashandi haisi kukwanisa kumhanyidzana nekukwira kuri kuita mitengo, ndo rimwe dambudziko iroro iro.
Vanoongorora magariro akanaka evanhu vachishanda vakazvimirira vatendai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti gore rino rakatanga zvakaoma uye kusvika pari zvino zvinhu zvakaita manyama amire nerongo.
Tinoona kuti gore rino zvinhu zvanhu zvakaoma kune vane mabhizinesiwo zvaivabatabatawo, nekuti kana usina anouya muchitoro mako kuzotenga newowo bhizinesi rako rinobatikana, hakuna kwarinosvika.
Rimwe dambudziko guru rakavepo kushayikwa kwemagetsi. Vamacheza vanoti CZI ichaita ongororo mwedzi unouya kuti ione kuti dambudziko iri ravhiringa mabhizimisi avo sei. Asi nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Muponda vanoti pane zvakawanda zvakaitwa nehurumende kugadzirisa upfumi.
Gore rino ratanga zvinhu zvisina kunyatsokumira zvakati nakei pasi rose. Tichayeuka kuti pakatanga gore ndopakatanga kurwisana pakati peRussia neUkraine. Apa hurumende yakabva yamhanya-mhanya ikaisa mainputs ese panzvimbo nekubatsira neirrigation.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanotiwo vakakwanisa kugadzirisa mugwagwa pachirongwa chavo chekuti nyika inovakwa nevene vayo. Vanotiwo vamwe vemabhizimisi ndivo vari kukanganisa upfumi nekuda kwehunyire. Bato ravo rinotiwo zvirango zvakatemerwa nyika zvakakanganisa upfumi. Asi vakavatemera zvirango vanoti hazvisi zvenyika, asi vashoma vanotonga nedemo uye vachiti nyaya yeuori ndiyo yapa kuti upfumi hunange kumawere. Asi zvisinei nematambudziko ange akatarisana neupfumi, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti upfumi huchakura nezvikamu zvina kubva muzana zvinove zviri pasi pezvavange vakatarisira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin.
Varimi vechibage vakawanda mudunhu remashonaland west vanoti gohwo ravo remwaka uno richange rakadzikira nekuda kwekutadza kutenga fotereza iyo vanoti iri kuvadhurira. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimi wekumakonde vamika nhokwara avo vakarima mahekta gumi vanoti vari kutadza kutenga fotereza yepamusoro vachiti iri kuvadhurira. Vanhokwara vanoti madhora ekuamerica makumi mashanu nematatu kana kuti $63 iri kutengeswa nayo saga rimwe chete refotereza rine uremu hwemakirogiramu makumi mashanu yakawanda zvekuti havakwanise kutenga masaga makumi matatu anganzi ndiwo mashoma avanoda.
Tikauya kubhegi refertilizer kuno 54,000 ndapuwa 25,000 kwazotenga 2 mabhegi repasi neri pamusoro.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe murimi wekwaZvimba vaIshmael Mandaza. Avo vanoti kutadza kutenga fotereza kwavo kuri kukonzerwa nekutengwa kwechibage chavo nemari iri pasi negrain marketing board kana kuti GMB. Vamandaza vanoti mari yakatengwa tani imwe chete yechibage inove madhora makumi mapfumbamwe emari yekuAmerica kana kuti $90 haikwanise kutenga fotereza shoma zvayo inodikanwa pahekta imwe chete.
Nijaja na hini sajibage 4 tons mjembi last season ni $90. Nichalisa uti $90 angaisati ambu kwira inaka na big pair inaka na adjustment ya gaitu.
Mama ndaza wanojini ya yeye kusha ya fotereza ndiyo ineita kutivari ni watazi kukua wapakuru ne kutivano isa fotereza shoma chinozo ita kutivatazi kuwa na matana akawanda pa hekta.
Zaka kushira kuti azive kuti ma fertilizer mangani eti acha isa mwani yeka acha da yere kuisa fuka na kutitu zisiendra nukuti pakukua aruda kuwa na wakura kawanda zakadini.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti kuti varimi vawane zvikwanisiro zvose pakurima vanofanirwa kuyamurwa nevemabhengi sezvaiitwa nguva yakare.
Izvi zvinoreva kuti varimi vedu vanova varimi vanokwanisa chaizvo kurima vachatanga kuonekwa sevarimi vanorima zvisina pfundo pamusana pokushayiwa rutsigiro rwakakwana kubva kumabhengi zvinova zvinhu zvaiitika mumakore ose apfuura.
Kochii chiri kukonzera kupa kuti fotereza idhure zvakanyanya munyika? Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumakambani anogadzira fotereza panguva yataenda pamhepo. Asi mumwe mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaPeter Richards vachipindura mibvunzo yatakavatumira padande mutande reWhatsApp vakati hondo iri pakati penyika yeUkraine neRussia ndizvo zvezvimwe zviri kuita kuti fotereza idhure munyika sezvo nyika ichitenga fotereza kunyika mbiri idzi. Zimbabwe inotenga zvimwe zvinodiwa mukugadzira fotereza kuBelarusi. Izvi zvinotsinirwa negwaro rakaburiswa nemasangano anoyamura nyika nezvekudya eWorld Food Program kana kuti WFP neFood and Agriculture Organization reUnited Nations kana kuti FAO rakanzi Ukraine Crisis and Food Security in Zimbabwe, iro rinoti nyika inotenga fotereza zvikamu makumi masere nezvisere kubva muzana kana kuti 88% kubva kunyika dzeUkraine neRussia. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko kana kuti communications officer musangano reWFP vatatenda macheka vanotsanangura tsvakiridzo yavakaita pamusoro pekudhura kwefotereza.
Vashanji vataitaura navo vari kutivo vari kunetsekana kuti vawane zvinosanganisira mbesa, mafertilizer. Zviri kuratidza kuti pamisika zvinowanika zviripo, zviri kubatika zviripo, asi chiri kungonetsa ndiyo inhau yekuti mitengo yemafertilizer yakakwira zvakapetwa kaviri.
Gwaro iri rinotiwo fertilizer yakakwira mutengo nezvikamu makumi mapfumbamwe nezvitatu kubva muzana kana kuti 93% kubva mumwedzi wakukadzi kusvika muna Gunyana gore rino. Gwaro iri rinokurudzira hurumende kuti iwanise vanhu vanoshaya chete fertilizer pasi pechirongwa chayo chinokwanisa zvikwanisiro zvekurimisa, kwete kupa vakuru vakuru muhurumende avo vagara vachiwana nechekare. Hurumende inonziwo ine urongwa hwekuvandudza mugodhi wedoro waminerals uyo unonzi ndiwo chete munyika yose unochera phosphates inogadziriswa fotereza pamwe nekuvandudza kambani yeZimbabwe Phosphates Company kana kuti Zimfos. Asi izvi zvinonzi zvinoda mari inoda kusvika kumamiriyoni makumi manomwe emadhora ekuAmerica kana kuti US$70 million. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Pasi rose riri kuenderera mberi nekuchema shasha yemutambo wenhabvu yekuBrazil yakashaya nezuro. Edson Arantes do Nascimento aizikanwa zvakanyanya nerekuti Pele, uyo akashaya ava nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa. mutungamiri wenyika ya Amerika va Joe Biden nevaive mutungamiri wenyika iyi va Barack Obama pamwe na va Bill Clinton vabatanawo nevatsigiri venhabvu pasi rose mukuchemapele. Vatungamiri ava vatumira mashoko avo padandemutande reTwitter. Pele uyo aizivikanwa nevamwe nerekuti mambo webhora nekuda kwezvidavado zvake munhabvu akashayira kuBrazil kuchipatara cheAlbert Einstein mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere chegomarara. Muchirongwa chedu chemagitare chasvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wemusambo wecontemporary jazz Bernard Bukira Betera. Bernard ane nziyo itsva yaakaimba inosanganisira imwe inonzi Thailand neZimbabwe dzaari kutarisira kukuburirai. Ngatinzwei nhoroondo yeupenyu hwake nezvemagitare muhurukuro yaaita naIvans Chininga weStudio 7.
Magadi yenyu muri yeZimbabwe, magadi yenyu muri yeAfrica. Ndakazvarirwa kwamutare kubonja kwamarange. Ndakakurira ikoko kusungovawo munhu aingoda zvemagitare, aingoda zvekuimba pandichiri mudiki kwazvo.
Vabereki hama shamwari vaitwo chiipa makatanga.
Chinhu hani chiri kuita kuti ndirambe ndichienderera mberi, matambiriro ari kuita vanhu mumwanzi wangu. Sekuziva kwenyu kwamunoita kuti hakuna chinhu chingaitwa nemunhu chisingaendi mberi uye chisingatambirwi kana chisingapesani nacho. Varikowo vasina vision, especially yenyika yekuti ramangwana revana vedu semhuri tiri chese sevanhu richasvika papi uye rinozovei.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Music yedu iyi ine machallenges akawanda, mamwe acho anorwadza kutaura, asi andiri kufesana nawo izvizvizvi semunhu ati kurei ndeyekuti tine vanhu vaakukanganisa mazita edu especially mumavenues. Handisati ndane PA system yangu, kune vanenge vachida zvavo kubatsira nekuti kune vamwe vanongonzwa kuti mukomana ngaaende mberi vanogona kundibatsirawo nayo. Also marketing dzedu semuZimbabwe ende dambudziko ratinaro nderekuti sezvandambotaura kumashure kuti vabereki vedu havasati vasvika pakugamushira zviri kuitika. Ava havasichari vabereki chete asi nevamwe vadiki
vangade kukubataiwo, vanoda kuridzirwa, vanohaya, vanoda kutaurawo neni, vanokuwana ikupi?
Vanoda kundibata, namba dzangu i-0777224320. Kune vari paFacebook munongotsvaga munhu anonzi Bernard Bukira Betera Music. Ndoo same account iripo paTikTok, ndoo same account iripo paTwitter, ndoo same account iripo paInstagram, ndoo same account again iripo paYouTube.
Kamungade kubuda nako mudariro ndekapi timbokati chwaa sehoza Friday kudai so?
Ziya ndinoda kubuda nayo mudariro isongo yandakaita izvozvizvi inonzi Zimbabwe iri kundiitira nekuti ndakainyora zvichibva pasi pemwoyo wangu.
Tinotenda mukoma Bernard Bukira Betera muchinzwa kamboka vakanonzi Zimbabwe muchirongwa chedu chavanga vaine hurukuro naIvans Chininga weStudio 7. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndikusiyai mina Gaino Gumede Saidi.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithathe ithuba leli ngibonge uJonga Kandemiri osiphe indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu umhlaka 30 Mpalakazi 2022 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namuhla.
It has been painful to our people in Zimbabwe, painful to all of us, but that is the supreme price we pay. When this country was liberated in 1980, our former colonizers never thought we were going to take our land, to take our natural resources.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi lanxa ilizwe libhekane lenhlupho ezithile athe zibangelwa izitshezo zenotho zamazwe ayintshonalanga, uhulumende wakhe usebenza gadalala ukulungisisa isimo somnotho welizwe.
There can be nothing as shocking to any individual as the close relatives and friends for the rest of our lives.
Namhlanje kwele South Africa kuqhutshwe umthandazo wenduduzo wabantu abafela engozini yokudubuka kwetanka ethwala amafutha epetulo abagoqela abadabuka eZimbabwe. Abantu eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele bakhalela umdeni kaPhele owayengumdlali omkhulu wenguqu obhubhe izolo kwele Brazil. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umsekeli kamongameli welizwe onguye njalo osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli umnumzana Constantino Chiwenga ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukuthi achiyane lomkhuba odlakela lwezombusazwe lapho ilizwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Ekhuluma emkhosini wokuthandazela ilizwe oqhutshwa mnyaka yonke ngabomanyano wezinkonzo owe-National Thanksgiving and Dedication Service wobulawayo namhlanje, uChiwenga uthe lanxa ilizwe libhekane lenhlupho ezithile athe zibangelwa izitshezo zomnotho zamazwe angentshonalanga, uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebenza gadalala ukulungisisa isimo somnotho welizwe.
It has been painful to our people in Zimbabwe, painful to all of us, but that is the supreme price we pay. When this country was liberated in 1980, our former colonizers never thought we were going to take our land, to take our natural resources.
Umbuthano owe-National Thanksgiving and Dedication Service wenziwa mnyaka yonke phansi komanyano wabezenkolo zesiKristu ukhokhelwa ngumfundisi Andrew Taunashe. Ingcwethe ezicubungula ezombusazwe zivame ukwethesa abomanyano lo umlando wokusekela uhulumende, kodwa bengamsoli lapho esephula amalungelo abantu kanye lokuhlukumeza abalemibono ehlukile kule yakhe. Sixoxe lo mfundisi uSeni Sibanda, umkhokheli womanyano oweZimbabwe Christian Alliance, opha umbono wakhe ngalolu daba.
Into kumele sinanzelele ukuba ibandla likaKristu lilezi qumbe engathi ngoba amaqembu ayehlukeneyo ayabe ekhuluma kwezinye isikhathi ngendlela ehlukeneyo njalo abona izinto ngendlela ehlukeneyo. Siyakwazi ukuthi sike sakhangela, singakhangela umnyaka lo odlulileyo kumbe umnyaka lo esikiwo, sibonile amabandla ayehlukeneyo ezingathi iZimbabwe Heads of Christian Denomination, iZimbabwe Council of Churches, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, iCatholic Bishops Conference, even ibandla mina endibelele inhlanganiso engimelele iZimbabwe Christian Alliance, bakhiphile inkulumo ezehlukeneyo, ezinye bezincoma uhulumende, ezinye njalo besichothoza uhulumende lapho ezibona ukuthi kuyenzi ngendlela efaneleyo. Ngiyakhumbula kuze kube lohlakela kusiya kuma-by-election, amabandla akhuluma ngiceke ukuthi hayi lokhu ayisonto elungileyo njalo kumele kube yinto uhulumende okumele akhangelisise kiyo njalo ayimise. kuchukuthi nxa sikhangela ibantu ngeyo walifinganisa libe ukuthi likhuluma ngelizwe lilodwa. Kuyadependa ngokuthi ngobani abathini. Njalo ke ungakhangela, nxa ukhangela ukukhuluma kwebandla sikuhlanganisa konke, uzabona ukuthi kulesikhathi lapho ezincoma khona uhulumende, kulesikhathi lapho ezichothoza khona uhulumende.
Umfundisi uSeni Sibanda ngumkhokheli womanyano oweZimbabwe Christian Alliance esixoxelaye ekobulawayo. Namhlanje kwele South Africa kuqhutshwe umthandazo wenduduzo yabantu abangamachumi amabili lesithupha 26 abagoqela abadabuka eZimbabwe abane abafele engozini yokudubuka kwemota yephetulo ebanjelwe ngaphansi kwebholoho leBoksburg elisempumalanga yeJohannesburg. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Bekungumthandazo wosizi lenyembezi ngesikhathi isihlobo abangane iziphathamandla zikahulumende labezenkolo bethe gwaqa eBoksburg City Hall emthandazweni wokukhumbula asebedlule emhlabeni laba. Lingozi yenzeke mhlaka 24 Mpalakazi ekuseni ngesikhathi imota yephethulo ibanjelwa ngaphansi kwebholoho ebedlula kulo. Ngemva kokubanjelwa kwayo, uthe kungakapheli ihola yadubuka kwaqhubuka inkalakatha elangabi lentuthu okuhugule wonke umuntu obeseduzane. Kwabafilo laba kukoqela abezidlulela, abebebukele, labanye abebezenzela izinto zabo duzane laleli bholoho. Kufe njalo lezinye isebenze o-R. Tambo Memorial Hospital eseduze laleli bholoho. Isiphathamandla se-ofisi yommeli weZimbabwe kwele South Africa, u-Consul General Memory Chaurura, utshele Studio 7 ukuthi kulabeZimbabwe abane ababhubhe kule ingozi. Abane laba uThomas Vushendibaba, oneminyaka engamachumi amahlanu lanhlanu, 55, nomna wakhe uNathaniel Vushendibaba, oneminyaka elichumi nesishiyagalolunye, 19, noLakson Marufu, oneminyaka engamachumi amane, 40, kanye lokuda kwashe chanakira.
We are deeply sorry, first to the government and people of South Africa, to each and every family.
Silusizi kakhulu kumuli ezilahlekelweyo kanye lakuhulumende weSouth Africa ngalesi sika. Sizakwenza konke esikwanelisayo ukusizana lemuli zeZimbabwe ukuze zenelise ukungcwaba izihlobo zazo ngesizotha.
To rest in the manner that will hopefully bring that closure that they are yearning for.
Umfo wabo kakuda kwashe umnumzana Wilson Chanakira uthi mna wakhe uthole ucingo luvela komunye wabatshayeli bemota zakhe esithi amlethele imali. Lokho ke kuhle kwaba yikuhamba kwakhe okuthe ngemva kokutsha wathwalelwa esibhedlela lapho abhubhele khona.
It's a bit traumatic to us at the moment. It's very sad. We are still trying to come.
Sihlulukelwe ngalesi sika. Asilamathe uche le passport yakhe, amakhadi ebhanga nakho konke abekuthwele, akulanto eseleyo.
Other IDs in his pocket, so nothing was left.
Umphathintambo kagatsha lwezempilakahle umnumzana Joe Phahla nguye owethule amazwi enduduzo avela kuhulumende weSouth Africa.
There can be nothing as shocking to any individual as.
Ayikho kanye into esizwisa ubuhlungu okwedlula leyi. Ibuhlungu obuzahlala ezinhliziyweni zethu kuze kube sekufeni.
The close relatives and friends for the rest of our lives.
Usenjalo abako ubuhle ndibaba bathi izihlobo zabo zizangcwatshelwa kwele South Africa, kuthi uMarofu uzangcwatshelwa eBuhera bese kusithi uChanakira ayingcwatshelwa eHarare. Meleso 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Ibandla lezaphula inxusa uzulu weZimbabwe emkhosini walo okunanza iminyaka engamathuma isithupha lanye 61 lelo bandla labunjwayo. Lo mkhosi wenzelwa enkundleni yeDingumuzi ePlumtree ezansi eMandebeleni ngomgqibelo mhla ka 31 kaMpalakazi. Umcimbi lo wawuhlelwe ukuqhutshwa mhla ka 17 kuyonale inyanga kodwa wadluliselwa phambili. Sicoce lesikhulumeli sezapho uMnumzana Msongelwa Ndlovu ochasisa kabanzi ngalo mcimbi.
Umcimbi wethu wokunanzelela iminyaka eyi-61 since izaphu yafomla ukhona ePlumtree eDumuzi Stadium mhlaka 31 December lonyaka. Kuzabe kugcwele uzulu wonke jikelele.
Ngobani abanxuswayo kumcimbilo?
Abantu bonke abaseZimbabwe. Kungakhethakali ukuthi umuntu ngumhlobo bani, sinxusa wonke umuntu oliZimbabwean oseduzane lePlumtree ukuthi abuye. Kulamabhasi azabuya endaweni zonke ezijiyeneyo eseduzane lePlumtree ezothwala abantu ukuthi babuye kumcimbi wethu. Kuzabe kulabaculi, le entertainment ekhona, kuzabe kulokudla, sihlabile inkomo sibili ukuthi abantu babuye sihlangane sicelebrate sithakazelele usuku lokusungulwa kwebandla lezaphu elasungulwa mhla ka 22 December 1961. Ngakho ke sinxusa wonke umuntu ukuthi abe khona sibili usuku lolu sikhangelele ukuthi belusuku oluhle kakhulu. Whether umuntu ukhuluma isiKhalanga, whether umuntu ukhuluma isiNdebele, whether umuntu ukhuluma isiShona, whether ukhuluma isiManyika, isiShangana, xa ukhona eduzane sondela sibe sonke sithakazelele ukusungulwa kwebandla eliyilo elasungula wonke umsebenzi wokulwela inkululeko yaseZimbabwe.
Kuyini njalo okunye elikuhlelileyo okuyabe kusenzakala kumkhosi lo?
Ilanga leli sinanza njalo amaqhawe akazapho aweZebra afela inkululeko yeZimbabwe. Sinanza njalo amaqhawe abulawa between 1983 and 1987 kumbhuqazwe weGugurawundi owacitha abantu, wacitha igazi labantu bakithi ecithwa yiZANU-PF ngeGugurawundi. So siyacela, siyanxusa wonke umuntu ukuthi abuye sibili sibe sonke lapho sikholise silungiselela njalo umnyaka omutsha o 2023 lapho esikhangelele khona ukuthi inyoko zaphu sizanqoba kukhetho oluzayo luka 2023.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu obexoxa le Studio 7 ngocingo eseJohannesburg eSouth Africa. Okwamanje kasizeni udaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Umphakathi wamazwe ngamazwe ukhathazekile ngempela ngokusongelwa kokuthula lokulondeka okwenziwa ngele Democratic People's Republic of Korea, okuhlanganisela ukwethulwa kwama-missile, ukulungiselela ukuhlolwa kwezikhali zenuzi, lokuhlaselwa kwengqalasizinda eyakhiwa kusetshenziswa izimali zobulembu, i-cryptocurrency, eyiyo elolonga njalo ethenga izikhali zombhubhiso. Kodwa amazwe angamachumi amathathu lanye agoqela elemele Liga, iJapan, iRepublic of Korea, lamanye kumagumbi amane omhlaba anaka ukwephulwa kwelungelo loluntu kwele Democratic Republic of Korea, DPRK, apha umbiko ebambene ngalolu daba. Inxusa yakwele Melika kumanyano wamazwe omhlaba i-United Nations, unkosikazi Linda Thomas Greenfield uphe lumbiko ngemva komhlangano owaqhutshwa ngasese o-United Nations Security Council. Emele amazwe angamachumi amathathu lanye, inxusa uLinda Thomas Greenfield wananzelela ukuba uhulumende wele DPRK nguhulumende owephula amalungelo oluntu okubi kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Abantu abedlula ikhulu lenkulungwane izibotshwa entolongweni zombusazwe lapha abahlukunyezwa besetshenziswa njengezigqili, bebulawa bengathethwanga, bencitshwa ukudla njalo besenzelwa udlame ngobulili. Labo abangekho entolongweni zezibotshwa zombusazwe bayalelwa amalungelo abo oluntu agoqela inkululeko yokukhuluma eyolwazi kanye lokucabanga, kutsho unkosikazi Thomas Greenfield. Izizalwane zamanye amazwe lazo sezahlukunyezwa okuhlanganisela ukubulawa, ukubhekwa, ukwethuselwa, ukuthunjwa kanye lokubuyiselwa emakhaya abo ngenkani. Emele abanye bakhe inxusa uThomas Greenfield waveza ukukhathazeka okuthile ikakhulu okuqondane lokwephulwa kwamalungelo oluntu ezizalwane zakwele Republic of Korea eziyizibotshwa kwele DPRK, ukuthunjwa lokunyamalala kwezizalwane zakwele Japan lezakwele Korea kanye lezibotshwa zempi ezingasazanga zabuyiselwa emazweni azo. Umbiko lo owaphuma emazweni la angamachumi amathathu lanye uveza ukungayekethisi kukahulumende we-DPRK ekwephuleni amalungelo oluntu kuxhunyaniswa ndawonye lohlelo lokubuthelela izikhali okungekho emthethweni njalo okuqeda uzinzo. Uhlelo lolu lwesizwe lesi luthatha izimali ezifanelwe ukusetshenziswa kwezinye inhlelo eziqakathekileyo zisetshenziswa ekulolongeni inhlelo zokubumba izikhali kukanti zizo lanesa kulelo ziyahlupheka ngenxa yobunzima bezomnotho ziswela ukudla okwakha umzimba. Ulunya olunje kalula ndawo emhlabeni wanamhla. Sincoma njalo sisekela imizamo yonke ukubana bonke abenza lolulunya baziphendulele lezi zenzo, kwatsho amalunga. Ukwephula kwamalungelo oluntu kuphazamisa ukuthula lokuvikeleka kwamazwe ngamazwe njalo sokuyisikhathi sokubana ikhansili ikhulume ngakho emphakathini. Sikhuthaza wonke amalunga ekhansili yokuvikeleka ukubana asekele inkulumo emgceke ngomnyaka ka-2023 lapho esizaxoxa ngokwephulwa kwamalungelo oluntu lolunya olwenziwa yi-DPRK kanye lokuthi lokhu kuletha mpumela bani nxa sikhangela ukuthula lokuvikeleka njalo lokuhlolisisa indlela zokuhlanganisa amalungelo oluntu kanye lokuthula lokuvikeleka ku-peninsula yase-Korea. Lapho ke belilalele udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Noma nje kule nani eliphezulu labe Zimbabwe abangena kwele Botswana okungekho emthethweni besiyadinga ukuziphilisa, impilo ayilula elizweni elingumakhelwane. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ngenyanga kaLwezi amaphephandaba kwele Botswana abika ukuthi kulondoda weZimbabwe wazibulala ngokuzibophela esithi impilo isimehlule. Umuyi wayengabanye babaningi abethululeka kwele Botswana bezodinga ukusiphilisa kodwa bagcine bebhekane lobunzima obungaphezu kwamandla abo. Eminyakeni ethile edluleyo iningi lasala libambwa ngaphansi ngemva kokuba oweZimbabwe umzana Gift Ncube esale engasela zandla zombili ngemva kokudutshulwa ngayemqhatshile ngesikhathi siyathonisa iholo lakhe. Omunye njalo weZimbabwe umise phambi komthethandaba inyanga edluleyo ngemva kokutshisa imbuzi zonke zomqhatshi wakhe ecatshulwe yikuthi katholanga iholo lakhe. Lezi ngezinye zezindaba ezibuhlungu ezibhekane labeZimbabwe abachapha umncele bona besithi bazotholwa ngabaphilisa kanti bazowela phezu kwezinye ingxaki. Umnumzana Busani Moyo yena osebenzela enye inkampani yamabhasi ahamba phakathi kweZimbabwe leBotswana uyavuma ukuthi impilo ilukhuni kodwa kumele abantu baqinisele.
Siyancinisa kunzima kunjalo. Nxa ungubaba ungubaba ekhaya babethembele ukuthi indoda kumele iphande noma kunzima.
Esinye isalwane seZimbabwe esihlala eGaborone umzana Godfrey Moyo uthi noma nje kunzima kwelo Botswana kunganeno kulabo abalamaphepha abavumela ukusebenza kulelo lizwe.
Hayi khona ubunzima bukhona nje yonke indawo anti uyakwazi ukuthi nje imisebenzi ayisebenzi imisebenzi eshiyeneyo. So la maye yithi hayi izinto ziright khona nje into zonke zinzima kodwa siyancancela nje yonke sinengathi siyaphambili.
Phezu kwengxaki abeZimbabwe abahlangana lazo ikakhulu ukudinga imisebenzi lokuthola iholo eliqondileyo ngesikhathi kulokulunye udubo oluhleli lukhona amapholisa. Iningi lihlala lidlala amacashelana labomthetho ngoba bekela amaphepha okuhlala elizweni. Umnumzana Godfrey Moyo uthi udaba lwamapholisa luyaziwa kahle njalo kaluyindawo.
Hayi khona ukugijimisana kuyagijimiswana vele njengenjwayelo yalapha kuleli laseMtshwana. Kuphilwa ngokugijima.
Kuleningi eliphila ngokubhoda esitaladeni zemadolobheni atshiyeneyo kwele Botswana bedinga msetshezanyana ama-peace jobs. Umnumzana Welcome Matara obamba lapha lalaphana uthi yimpilo yakhona ukuvikana lamapholisa uma ungela maphepha.
Kona kunjalo kule chizwe chinoda kuza asuka ngempela bathi ngoku ku just yabunzuka nzima lawo lawo ngwe 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 lawo lawo ngwe ukuthi fanele ukuba lekhaya ibe buya lawo futhi ku passport ngoba ngibe something lawo kuba ukuba kuba.
Iningi leZimbabwe elingena emazweni awumakhelwane ongekho emthethweni lazithola lisengxakini ngesikhathi uqhamuka umkhuhlane we-COVID-19 ngomnyaka ka-2020. Lokhu watsho ukuthi amathuba wonke okuthola imisetshenzanyana avaleka lapho kulwisana lokumemetheka komkhuhlane lo. Inhlanganiso ebona ngokuhamba-hamba kwabantu phakathi kwamazwe eye International Organization for Migration, IOM, ithi abadlula inkulungwane ezingamakhulu amabili zaphindela eZimbabwe ngenxa yobunzima abazithola bebhekane labo ngesikhathi kuqhamuka i-COVID-19. Kodwa ngokuqhubeka kungalungi isimo somnotho kweZimbabwe esingadala amathuba emsebenzi, abaphuma phandle kwelizwe kuyadinga okokusiphilisa bazaqhubeka bebhekane lobunzima. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Abantu beZimbabwe bamanyene labemhlabeni jikelele bekhalela umndeni kaPhele owayengumdlali odumileyo wenguqu obhubhe izolo kwele Brazil ngemva kokukhulelwa yisifo semvukuzane. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba ziningi inkokheli zamazwe abakhokhela ezenguqu abakunhlanganiso ye-FIFA labanye abathi umhlaba ulahlekelwe ngumuntu owenza uzulu athakazelele umdlalo wenguqu. UPhele wathola izicoco ezintathu zomncintiswano we-World Cup, njalo wahlohla kaningi emdlalweni le kanye leqembu lakhe eleSantos kwele-Brazil. Abadlala umdlalo wenguqu bathi uPhele wabakhuthaza ukuba badlale ngamandla. Omunye wabo ngu-Alexander Maseko owadlalela iqembu le-Highlanders, eleSundowns kanye leZimbabwe Warriors.
It's one of the greatest players ever produced. Kumbula kuphela ngezikhathi lezi ya sisadlala thina umuntu lona ebe besibuka ama videos akhe, the one which I recall mostly it was the which was named Pele the Master in his method. Indlela abe trainer ngayo really inspired us, and umuntu lona obe dedicated ngesport sakhe, very disciplined, which made him who he was. May his soul rest in peace. And it really motivated us, Tina, that would as over disciplined who's Jimena Ueto, who trainer Ueto. No, I mean, we are training Jimabaya Bantu just because of him. We imitated the type of training Abe Zenz and Jimabu. If people would like watch Ama games, okay, you see, the guy was very fit. Kunzima is gone, yes, age-wise, lokukula, kwenzakala, but we have lost one of the greatest legends in the whole world.
Yeah, amazwi akho enduduzo Maseko.
Ngibuhlungu, kunzima ukukhuluma madoda, and angazi ukuthi ngithini. As I say, that it really inspired us because we spoke ama national teams. O Brazil bedlala labo Italy, o Brazil bedlala labo Germany, and it, I mean, he became my favorite, one of my favorite players, even though bedlala phambili mina ngidlala emuva. So but isikili sakhe, the way he portrayed himself even ngaphandle ebantwini, ebholeni ngaphakathi, umuntu obele discipline enkulu kakhulu. Ngokuqedisela, I just want to say rest in peace, legend. Because if I keep on like making a browse and the internet in Mbona in the face, you know what, I still feel he's still alive.
Alexander Cool Ruler Maseko wadlalela iqembu le-Highlanders, eleSundowns, leZimbabwe Warriors. Ubexoxa lo Gibbs Dube eseJohannesburg kwele South Africa.
Itchy Waza Friday, my darling. Waza Friday, 7 to 14.
Uhlelo Woza Friday liviki silomculo imbongi uBhekani Dube, yena osanda kwethula idlalade elitsha. Untunkamili Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Yebo, yes. ukuze ngandibe the poet. Ngakho umthandazo wami Baba wethu sezulwini, hamba naye. Njengesizwe sikayisrael egibhithe seza ngenxa yenkingani saze lithi sisomhambika singanani singangophonjwana lengozi.
Idlalade leli lilengoma ezilitshumi lantathu 13 nangu umhlabeleli echasisa.
Salibonani, salibonani balandeli bomsakazo iStudio 7 libingelelwa nguBhekan Dube imbongi edabuka eCholojo. Umnyaka lo ka-2022 sengiphindile njalo ngalethulela idlalade lami elingelesithathu elesihloko esithi Butho Lesizwe.
Yebo siyavuma ukuphindela, kodwa kumele bazi ukuthi siyizisulu zamaphuthabo. Yebo ukusuza komnumzana kuseyela umpokazana nanto kambo baba sikhokhele usehlangule okuhle unango kasisaphelele baba.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi umgandane hamba nathi kanye lethi umusa wakhe.
Namhlanje sikhumbula umgandane Dodo. Ikhawu lakithi, ikhawu labulawa ngabelungu. Jojo makawa, umathokoza, ngidinga ukuthi ngilange nje sikhumuka ukhulu lesinto kane, zethu umuntu, lozi lawa ngizinde zanga, indala manqwa.
Lezo zingoma ke utholakala umkhakha wonke engathi mina ama genres wonke ahamba ke lenkonto ziyakuthinta kuzo zonke izigaba zezidingo zemizwa yomuntu ophilayo emhlabeni.
Abangathanda ukuthenga idlalade balithola njani?
Ngiyatholakala kunombolo zocingo ezithi +27 81 022 9471, kanti lasebulenjini ngiyatholakala kuFacebook njengoBhekani M Dube, lakuTwitter njengoBhekani Dube the Poet. Idlalade lami nxa ulifuna uyaxhumana lami kulezo zinamba. Ngiyatholakala noma ekhaya eZimbabwe loba khona lapha eSouth Africa nxa ungithintile nje.
Celebrate when the Chinese are exploiting our land. We remember Lookout Masuo on this day, the day of our most diluted feelings, Independence Day, our day.
Live talk namhlanje sikhangela ukuthi abantu beZimbabwe bawubone njani umnyaka ka-2022 esesiwugqiba. Singakehlukani izihlobo sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi lanxa ilizwe libhekane lenhlupho ezithile athe zibangelwa izijeziso zenotho zamazwe entshonalanga, uhulumende wakhe usebenza gadalala ukulungisisa isimo somnotho welizwe. Sesiligqiba ke lapha uhlelo lwethu zihlobo oluyivalelisayo yimu Keino Gumede Saidi. Sitha sidibaneni njalo kulivikezayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.